Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scala vekuzengeza West navaGodfrey Stole vekuchitungudza North vanga vari mudare nhasi vachikumbira mukana wekubvisiswa mari yechibatiso. Gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga ave anyora tsamba yenyunyuto. Hurumende inoti ichabatsira mukuvigwa kwakondi Musvanga uyo aiita zvemitambo akafa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scala vezengeza West navaGodfrey Stole vechitungudza North dzanga dziri mudare ramagistrate kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta avo anoti vagarisa vari mutirongo. Asi mutongi wedare ramagistrate vaStanford Mambanje vati vachapa mutongo wavo nemusi wechishanu. Asi mapurisa anga akapakatira zvombo adzinga vatsigiri vebato iri vanga vauya kuzotsigira vasungwa ava mudare. Vasikala navastole nevamwe vatsigiri vebato iri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime mushure mekupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvare mo Blessing Alley. Vasikala, vastole nevamwe vatsigiri vebato iri vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate vachinzi vanogona kuramba vachikonzeresa mhirizhonga. Mune imwe nyaya, mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati sachigaro vevechidiki mubato ravo kuchitungwiza South vaEfrage Gwavava vatorwa nevanhu vanga vachizviti mapurisa ekudema mangwanani. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vasungwa nezvenyaya iyi. Nengo yedare reparamende yeZANU PF vaSol Ncube vanomirira Matobo South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo nekutumira padande mutande reWhatsApp mufananidzo wavo vakatsika mumwe mudzimai pachipfuva vakabata pfuti vachiti ainge ari mumotokari yavo yainge yabiwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti itaure navo mangwana. VaNcube vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mumashoko ari kutenderera padande mutande, vaNcube vari kunzwika vachiti mudzimai uyu ainge ari mumotokari yavo yerudzi rweHonda Fit yainge yabiwa. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga wePrivate Voluntary Organization Act. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti nyika inofanira kunge ine mutemo kwete kuti masangano aya angoita madiro aJorgina. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakanyorwa nemasangano akazvimirira oga ya kuhurumende nekudare reparamende achiti bhiri iri rimbomira kupasiswa kusvika vaita nhaurirano nekuti zvavakakumbira kuti zvivandudzwe hazvina kuitwa. VaMavhima vati zviri kuitwa nemasangano akazvimirira ogaya kuda kungoda kunonotsa kutambirwa kwebhiri iri. United Nations, neve masangana akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, ZPP, Veritas nemamwe, vari kushoropodza kuwandudzwa kwemutemo uyu, uyo unonzi uchapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yekunze yakawanda pamwe nemabasa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa vachipomera vakazvimirira voga vamhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nenyika dzekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runoona nezvemashandiro eparamende reVeritas Valizwe Jamela.
Kana takatarisa mutemo unezvekuita nemasangano akazvimirira we Private Voluntary Organizations Act. Isusu semasangano akazvimiririra uye kana kuti Save Veritas pamwe chete nemamwe masangano akazvimiririra, hatisi kuti mutemo uyu haufaniri kuvandudzwa. Tiri kuti mutemo uyu unofanira kuvandudzwa, asi kana uchivandudzwa, mutemo unofanira kuvandudzwa maringe nezvakatarwa mubumbiro redu remutemo reConstitution yeZimbabwe.
Munorevei apa vaJamela, mungajekesa?
Mitemo yose kana ichigadzirwa inofanira kunge ichionekwa kuti kana takatarisana neConstitution yeZimbabwe, haisi kuenda kunze maringe nezvakatarwa neConstitution, bumbiro remutemo, nokuti ndiwo mutemo mukuru munyika. Imwe mitemo yose inonge iri pasi, inofamba iri pasi peConstitution. Saka kana tichitarisa zviri kuitika iko zvino, pane mutemo uri kuda kuvandudza, the PVO Act, uri mudare reparamende pari zvino uri kunzizvo unonziwo PVO Amendment Bill. Bill iri richiri pazvikamu zvakasiyana siyana maringe nekugadzirwa kwemutemo mudare reparamende. Takatarisa zvakaitika muvhiki rapfuura, minista vakaintroduce maamendments, tingati vachida kuedza kugadzirudza bill iri vachiwedzeredza nekutapudza tapudza maringe zvanga zvagara zvakatanga zviri mubhiru iri, zvakaendeswa kuvanhu kupublic consultation.
Muri kuti kudiimi muchitarisa zvaivandudzwa zvacho izvi negurugota?
Saka takatarisa maamendments akazointroduswa naminista aya, tichiverenga takabata constitution kune rimwe ruoko, tikatarisawo bill kune rimwe ruoko ravandudzwa kudaro namaamendments, tinoona kuti pane zvakawanda zvinopokana nekodzero dzevanhu kana kuti nekodzero even dzemasangano akazvimiririra.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Kunyanyanyanya freedom of association kana kuti freedom of expression, zvichireva nenyaya yekuti mutemo uyu uri kuda kuvandudza PVO Act uyu unenge wakunyanya kuita yatingati nechirungu kuita interfere mumashandire anoita maorganization kana kuti masangano akazvimirira ega, uye unenge wava nechokuita nenyaya dzekurejistwa kwemaorganization unogona kuzoshandiswa sechombo chekuti maorganization anenge asingafarirwi kana kuti nevanenge vachitonga panguva iyoyo orambidzwa kusenza kana kuti orambidza kurejistwa kana kuti akarejistwa kudhara obva avhariswa maringe nokuti maybe zvavanenge vachishanda zvinogona kunge zvisingafadzi vanotonga.
Mutungamiri wenyika ari kuti woka imi vemasangano akazvimirira oga muri kushandiswa nehurumende dzekunze kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kana takatarisa constitution yedu tinowana kuti iyoyo ikodzero iri kuvanhu vese kusanganisira nemasangano akazvimirira oga kuti vakwanise kunge vachiungana vachisangana vachishanda vachisenza kunyanya even kushanda even kana nyango zvine chokuita nematongerwo enyika atingati mapolitical rights. Bumbiro redu reZimbabwe remutemo rinozvibvumira izvozvo kuti vanhu vakwanise kushanda vachiitawo maringe zvinhu zvinoenderana izvi nematongero enyika. Asi chatinongotaura ndechekuti kana chitaura masangano akazvimirira oga kana tichiti kushanda mune zvematongero enyika, hatisi kureva kuti anenge ava mapolitical party, asi vanogona kungoshanda atingati nechirungu anonzi macivil and political rights, vachibatsira kana kuti vane zvirongwa zvine chokuita nemarights iwawo zvekuti kana munhu akazvitarira anogona kuzongoti izvi zvava zvematongero enyika, izvo zvisiri asi kuchingoringoshanda maringe nekodzero dziri muZimbabwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runoona nezvemashandiro eparamende reVeritas Valizwe Jamela vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Ndanzomerekurira
mirekurira
siyapane watakunopushira
watakundopushira
dieni watungamira
Tiani wafungana tichene seranzira.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti Kondi Mushanga uyo aizivikanwa zvikuru nenyaya dzekuita zvemitambo uye akavamba sangano reAmacos Theatre Production achavigwa hurumende ichibatsira mhuri yake. Kondi akashaya nezuro kuchipatara cheUnited Bulawayo Hospital. Mumashoko kuvatori venhau aburitswa nemunyori mukuru mudare remakurukota nemutungamiri wenyika Dr. Meshack Siwanda vaMnangagwa vati vanocherechedza mabasa aakaita mukusimudzira nyaya dzemitambo nemafirimu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe anoita zvemitambo Nick Zemura.
Oh yeah, ini ndakasanga kuziva ndakati malume Kondi Mushanga kuma 1990s. I went to Bulawayo ndichida kuno try out kuti ndijoine Amakosi. So musi ndakaenda kuAmakosi. Yes, I think I was at the audition Muscat and intensity level ye performance yavaiita nayo. Dance nekuimba nechi zvamwe zvakanaka zvekuti ndakafunga kuti so I bend down. Now again, I our first real like business meeting happened on that project. But we continue to be in touch. Even and I got
Richawana here vamwe vacharienda kumberi sana Amakosi Theatre avo ne TV station ya vainzi vanga vakutanga iko kunana Lupanuku munoona zvichizoenderera mberi here izvi.
Munaku wemunhu anoita mabasa akanaka Amakosi iriko both senzvimbo institution and kune vanhu vakawanda vakadzidziswa naiye Kondi. Nivamwe vakadzidzawo kune dzimwe nzvimbo vanosapota zvaanoita. Kune vamwe vakapiwa ruzivo naKondi Mushanga vakaona Kondi Mushanga vakavainspire vachasimudzira basa ndinuiti haipere.
Ndopedzisa hangu ndichibvunzawo kuti mashoko amungapewa mhuri yeZimbabwe kupedzisira pamusoro pekuonekana navaMushanga ndekuti kudii.
Tarasikirwa negamba guru. This person was an icon, he was a leader, he helped not only his family but his country. The map kwakawanda, I truly believe he is a hero. Dai Gurugunzi, zvakaitika mashuro muzvokuratidza munhu through your performance, you are a hero. This is another person whose work of hero. And ndoda kuti kumuri kwaMushanga tine urombo marasikirwa and amunaurasikirwa mega tese tichemanini vanhu vekumatevelen north vanhu vemubhiwayo Amakosi. You know, rambai mchendera mberi dai Kondi akakwanisa kuzorora murugare. May he ever rest in peace.
Mumwe anoita zvemitambo Nick Zemura ari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kutarisirwa mangwana kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Benjamin Mabenge. Mutumbi wavaMabenge vaendeswa kupurazi ravo kukwekwe nhasi nendege dzeAir Force of Zimbabwe. Munguva yehondo vaizivikanwa nezita rekuti Fred Matanga. Munyori mukuru musangano runomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vanoti chivimbiso chegurukota rezvemari muzvinafundo Mutwili Ncube chekuti vachawedzera mari yekubatsirikana yavari kupiwa uye yemihoro nemari yemunyika mukati memwedzi miviri hachina zvakawanda zvachinobatsira vashandi avo vari kunonga svosve nemiromo nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. VaNcube negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakasangana nevashandi nezuro vachiziva nyaya dzemihoro. vamavhima vaudza Studio 7 kuti vakapinda musangano uyu uye vakati ichokwadi kuti hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi mari muna Gunyana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata vadzatsunga.
Tatine gurupu taguru toona nezvemari navaputudimue negurupu taguru rinoona nezvavashandi Profesa Mavhima navakuru vepabhuda chairman vepublic service commission Dr. Vincent Hungwe nemamwe makurukota ehurumende kwozouya isu vatungamiriri vemasangano ose anomirira vashandi vehurumende musangano zvikuru yayanga iripo.
Saka nhau dzanga dziri mudariro ndedzipi kunyanya nyanya tingadawo kunzwa ipapo?
Yanga iri nyaya mamiriro akaita mari nemihoro yavashandi kuburikidza nekuremerwa kuitwa nevashandi nekurarama neraramo yavo iyo iri kukanganiswa nekuvhuruvhutwa nemhepo yeinflation iri kurama ichingokwira, mari dzisingakwiri asi mitengo ichingokwira, uye nyaya yokukora mari isusiri kunyatsokushanda muikonomi kuti isu tinokora mari kuti tinotenga mari. Saka tanga tichida kunzwa kubva kugurukuta guru rinoita nezvemari anova iyo ndo vanopakura hari kuti zvinombogadzirika sei, ivo vanoti tiri kurarama rusei, uye nyaya huru yatapazura kwavari zvinova nyaya yaimbotozikanwa nemunhu wose. Yanga iri nyaya yekuti isu taakuda kuti mari dzedu dzatinotambira tidzitambire dziri mumaus dollar tichitarira muna 2018 apo pataitora mari dzaiteka dzemaus. Saka tangoti mari yedu mungotidzoresera ikoko kwaivasukati kudeta sokuti kwaihamani.
Vatambiranawo sei nezvichemo zvenyu zvamanga muchitura kwavari izvi?
Vazvitambira asi mukuzvitambira kwavo havana kuzvitambira semadiro atingaita kana kuti semadiro angaita vashandi. Ivo maonero avo vanoti hurumende haina mari yekuti tingakwanisa kubhadhara huro wose nemaus dollar.
Saka izvi zvava kureva chii kwamurimi sevashandi nemhuri yezimbabwe inomirirawo kunzwa kuti kuenda kumberi zvaakuzofamba sei munovatiwo kudii?
Iko zvino mamirira zvakaita tinozviziva kuti vashandi vari kutoremerwa nekuenda kumabasa, havana mari inokwana kuti varambe vachidzokera risivadeswa kuenda kubasa.
Avanga vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakati America yainge yauraya mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl Qaeda Ayman al-Zawahiri, vachiti chikwata ichi ndicho chakapamba ndege ndokuparadza zvivakwa muNew York musi wa11 Gunyana 2001. VaBiden vakati mushure mekutsvaga al-Zawahiri kwemakore akawanda, vasori vemuAmerica vakazoziva kuti ainge ave kugara muKabul muAfghanistan nevamwe vepedyo vemhuri yake. VaBiden vakati al-Zawahiri akaurayiwa ari iye oga kunyange mumba mainge ari maive nevamwe vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvaura cheZimbabwe chinogara muNew York muzvare Savannah Madamombe.
Nyaya iyi inorwadza kunyanya kana wanga uri muno muNew York pa9/11 pai. Wongu hapana munhu anofara chaizvo kubva ati munhu aurayiwa. Asi kune vanhu vakanga vari muno muNew York nevamwe vachiri kushushikana nezvirwere zvavakabata panguva yenguva iyoyo. Tinoti zvinhu zvakadaro zvinoda kuti vanhu vawane closure kuti nyaya iwane kupera kwete kuti vanhu vanongoita zvavanoita kushaya chirango chinowanikwa nemunhu kana achingaudzirisa kufa kwevanhu vakawanda zvakadaro.
Imo muNew York kunyanya kune vanhu vakarasikirwa nehama dzavo nekutaura kwamaita kuti pane vamwe vachiri kutowanikwa ivo vaine maronda kubva kuchiitiko ichi pakawanikwa ipo paine ndege dzakabhomba maTwin Towers. Munoona zvichitambirwa sei zvaitika izvi?
Ndinofunga kuti vazhinji vachaona closure kana kuzorora kwavanga vachitsvaga, nekuti kazhinji vanhu vanoda kungoti vaone kuti munhu kana achinga apara mhosva, vanhu vakafa vakawanda vakanga vasina mhosva dzavakanga vaita, vanhu vakanga vatomukawo vachiti tiri kubuda tiri kuenda kumabasa kuzviitira zveupenyu hwako, ubatanidzirwa pakati pezvinhu zvaunenge usingazivi. Saka vazhinji vanenge vasina kunge vakutsikana vanotowana kugadzikana kwepfungwa dzavo kuti at least vanhu vakafa vana kufira pasina.
Imi pazuva iri re9/11 rakafamba sei kwamuri? Munorirangarira sei?
Airari aufa wakarikanganwa, ndifunge kuti kune munhu anofa akarikanganwa. Ndinotoziva pandakanga ndiri nezvakakaita musuwo uyu. Ichi time parinouya zuva iroro unototanga kufunga zvepatsva. Chimwe chandinoona chiri very significant chaitika apa ndechekuti aurayiwa mwedzi unouyu, August unouyu. Mwedzi unouya ndiSeptember, ndopatinenge takatarisa zvezuva rechiitiko ichi cha9/11. Saka zvichaita kuti gore rino vanhu vambotarisa vaine kamwe katariro nekahope kakatisiyanei pane zvatatichiita makore esi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York, muzvare Savannah Madamombe vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari kwakare kuNew York muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuUkraine yakatakura chibage iri kutarisirwa kusvika muTurkey mangwana. Ngarava iyi ine mureza wenyika yeSierra Leone inonzi Razoni uye yakasimuka kubva kumahombekombe kwedunhu reOdessa. Ngarava iyi ichaongororwa kuti haina kutakura zvombo here kana yasvika kuTurkey. Vachaongorora vanenge vachibva kuUkraine, Russia, Turkey neUnited Nations. Chibvumirano chekuti Ukraine itange kutengesa chibage kunyangwe iri muhondo neRussia chakakokerwa neUnited Nations neTurkey. Chikwata chenhengo dzedare reparamende chemuAmerica chiri kutungamirwa nemutauriri wedare reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi chiri kutarisirwa kusvika muTaiwan nhasi. China yambenge yati mauto ayo achatora matano kana amai Pelosi vakaenda kuTaiwan, iyo inotorwa neChina sedunhu rayo rakapanduka. Zvinonzi ngarava nendege dzehondo zvekuChina zvanga zvichitenderera pamuganhu weTaiwan weUS Taiwan Pelosi visit. Bato riri kutonga neanopikisa muSenegal ari kukakavadzana kuti ndiani akakunda musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzichangobva mukuitwa munyika iyi. Nezuro nhengo yebato riri kutonga uye vaimbwa vamutungamiri wehurumende amai Amita Tore vakati bato ravo rainge rakunda asi vanopikisa vari kuramba izvi. Zvakabuda musarudzo zviri kutarisirwa musi wechishanu. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti mashoko akaturwa nezuro nagavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ekuti mapeni ane goridhe akatanga kutengeswa svondo rapera akaperevedza anogona kunge aine chokwadi pachitariswa uwandu hwemapeni avakapinza pamusika. Bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti rakangopinza mapeni anokwana chiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 chete achitengeswa nemari inoita chiuru nemazana masere ane makumi mana nerimwe emadhora ekuAmerica kana kuti US $1,841 papeni roga roga, asi zvichinzi mazhinji emapeni aya akatengwa nemadhora emunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chinogona kunge chiri chokwadi kuti mapeni aya akaperevedza sezvo ari kutengeswa nemari yemunyika. Izvo vanoti zvinoitira nyore vane mari iyi kungonoidira pamusika vachitenga mapeni aya.
Chinogona kuva chokwadi kuti demand yemagold coins iri pamusoro zvakanyanya kukonzereswa neeffect yekuti vanhu vazhinji vane excess liquidity yemazim dollars vari incentivized kuti vange vachitenga emagold coins aya vachishandisa mazim dollar iyayo, especially neexpectation iripo yekuti unogona kuzoatengesa nemaunited states dollars, zvoita kuti uite capital gain kana kuti uite kaprofit.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo
chinogona kuva chokwadi chaicho chikuru chokuti magold coins awakapera, asi kupera kwawo hakusi kunge kuri kudiwa navanhu, aiwa asi kuti akaperera mumaoko avo ivo vakuru vakuru vaizvitengera akawanda chaizvo, nokuti mukoto wacho wechitsotsi ndakatoobata ini pachangu ndichitaurirwa namaneja wekubhengi kuti aiwa haufaniri kutenga nemaus dollar anodarika 1800. Ukatora 1000 ukaenda pazhe pablack market wondotenga mabhondi, mabhondi iwawo kana wozopinda mubhengi kuromaisa muakaunti mako anenge akuchinjwa nebhengi rate inenge iri zasisa chaizvo zvokuti 1000 inotozokukwanira kutenga gold coin rinenge riine value ye 1800. Saka ndo pachitsotsi pacho ipapo pavakaita kuti asawanikwa nesuwo zvedu vanhu.
Izvi zvinotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Ava noti mapeni aya akangogadzirirwa vane mari dzavo, avo vavanoti imbinga.
Apa tiri kushandwa nemaprofita enhema, asi chiripo ndechekuti mapeni aya egoridhe agara akagadzirirwa shoroma nembinga shoma-shoma. Hazvina musoro kuti vogadzira mapeni mashoma-shoma, nekuti zvinongoratidza kuti chinangwa chavo hachina kumira mushe kunze kwokuti kana yagara iri experiment.
Vanoti rimwe dambudziko rinogona kunge riripo nderekuti hapana kutarwa kuti munhu anokwanisa kutenga mapeni akawanda zvakadii, zvokuti munhu mumwe chete ane mari yake anogona kutongotenga ose kamwe chete. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo havaoni kuti kutengeswa kwemapeni egoridhe aya kune zvikuru zvakunoshandura mumafambisirwo emari, nekuti vanhu vaingotenga mari yekunze ndo zvakare vavanoti vave kutenga mapeni egoridhe aya.
Chakakosha chatofanira kunzwisisa ndechekuti vanhu vaitenga maus dollars ndo vamwe chete vachona vari kutenga magold coins pari zvino, izvi hazvinei nevanhuwo zvavo nekuti mari dzacho dzakawanda.
Asi vanoona here mapeni aya achigadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu munyika? Vakuchera vanoti
panenge pachizodiwa nzira yekuti pane zvese zviri kuitika vanhu vange vane ugaro hwakanaka mitengo yezvinhu inge ichiderera. Kana izvozvo zvikakwanisa kuitika ndinoimba kuti
Dr. Mangudya vakazivisa kuti svondo rino bhanga guru riri kudira zvakare mamwe mapeni zviuru zviviri zvichange zvichitengeswa kumabhanga nemimwe misika iri kushandiswa kutengesa mari idzi. Hatina kukwanisa kubata vamangudya kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Kunze kwekunge mapeni aya ave kukwanisa kutengwa neveruzhinji, vakawanda vanoti hapana chikuru chichashanduka zvichireva kuti inflation icharamba ichikwira, mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru, ukuwo dhora remunyika richiramba richishaya simba. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheThe Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chichange chiripo na8pm. Apo tiri kutaura nevechidiki nezvemashoko esangano reZimbabwe Human Rights Commission ekuti vanhu vasataure mashoko ekunyomba kana kukonzera mhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vekuZengeza West navaGodfrey Stole vekuChitungwiza North vanopinda mudare nhasi vachikumbira mukana wekubviswa mari yechibatiso. anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 2 ngokwakazi 2022 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
okwenzakala kuyasethusa kakhulu kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo, lapho esilenkamba khona ezamapolisa, esilenkamba zamasosha.
Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ayithwala imali inkunzi zihlomile koBulawayo izolo, zathathela onogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi yase-South Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho itheleka ngemva kokutshona komlobi uConti Mhlanga obe yingcweti kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edalela ephalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala omela izengeza West loGodfrey Sithole omela iShitungisa North, bebesemthethandaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile koBulawayo izolo, zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi ase-South Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kunkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobheni ula Street. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi isehlakalo lesi senzakale ekuseni njalo uthi badinga abasolwa abane. Phonyathi uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 kanye laku 0712-800-197. Izigebengu ezitshontsha zihlomile ngemibhobho sezandile elizweni. Untungamile Nkomo we Studio 7 wenelise ukuxoxa lo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakale enzikini yedolobha likabulawayo lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasosha esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala isehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu. Kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngaka kumbe sikhuluma ngendawo ukuthi ikhathane emakhaya besingaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kabulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga.
Isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigila mkuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle.
Okukhona baba Nkomo sibona ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kanti vele khona umbhobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nxa sikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abasebenza kobulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu phose yonke indawo zathola kulama police and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye ezinengi kakhulu ezokuthi zincedisa ama police. Bona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye ama police ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zizamagetsi kanye lama robberies nje amanengi achiyechiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho.
Injengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka ibhizimusi ethwala imali lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho
lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mpopo kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabi robbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ingani kuyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ingani probably kungaba nje internal work eyabisenza kahle.
Lo ke umnumzana Alec Ndlovu osomabhizimusi wakobulawayo lapho limzwe exoxa ecingweni ekhona ngale wobulawayo lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West lo mnumzana Godfrey Sithole omela iShitungiza North bebesemthethwa ndaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebhayi. Amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe icala labo lingathoniswa okuya ngapi. Umanji uStanford Mamba nje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolesihlanu. Abaningi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edale lePhalamende engowebandla eleZANU PF umnumzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifobeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontshiwe. isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukubana sikhulume laye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana, uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo olewonder fit. Amazwi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Iningi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti eMakhosi Theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lo moyi.
Ukutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga ubeyindoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga ma uthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ongakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So asomuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant nebar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama. Maye yena uyaye ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubecilile cili emsebenzini. Ethi mayehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general. Ubukholisa ukumlalela uMhlanga mayevula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama. But ugcine sengumuntu wanobevakatshela emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabulaphu onansi lendoda uthe esuka lapha engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalata zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakunasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu abo. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abanengi bathi kunengi abakufunda kuye. Singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abanengi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. UMhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bethimanga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibe broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa i camera, ube direct kamera uMhlanga, ube mdirect u-editor, manje editor ilokuzeni imininingwana yakhe, ube mnandi kube njalo, ube ku-director noma nawo uli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo yi-one void obayi two wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje ubemazi umuntu lwana owazivulela indlela yakhe egangeni kunge
ngela ndlela ngitsho wayivula kunzima kukhulunywa ukuthi iMatabeleland imarginalized yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor abalobayo abafana nabo-raised on buyer abadirectayo abafunda noku-actor abafana nabo-petisa isithole noThembi the wife who was a great actress kudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu akazange athanda i-TV uThembi akazi kwasuka kwathini wavele zithandela istage but wathi mawambona phana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga eyenza inkalakatha zezinto so asomuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba uhlunga emoyeni kamhlanga
lobe kungumbhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa lapho ke limuzwe ikhuluma icingweni losithandekile mhlanga owe-studio 7 ese-South Africa kunjalo nje i-ofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi umhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-state assisted funeral hhayi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni kweziphathelane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi alabalufinyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama-gold coins ngoba lubiza imali eningi abangayiholiyo iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle usithandekile mhlanga we-studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo
elilethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili i-2000 kuyona le iviki kodwa umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza
umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins njalo bakuza kuyinganekane ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani njalo itholakala njani bona nje nxa bekhuluma ngakho baya bekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani okwenza kube njalo yikuthi ke imali le mbe singathi gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali ethiphileyo balithwadike laba balithwadika khona kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi ngenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthiwa 1500 units mbe singathi amagolide layo wathethengisiwe njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyabifunakala so abantu nxa beqoqa nje bayathi ukuthi kambe singabe siyizibulo ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coyini kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili kuthiwe hhayi lapho elasala likubambile yimali nje kumbe ligolide lingasigolide abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini so yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-$800,000 zimdollars umuntu uyabe yayithatha ngapi njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisibulo esinganani ukuthi sendithole imali engawe engazayivele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyini mhlawumbe engamphunyuka iciniwelele emgelweni yahamba lamanzi mbe yahamba lezikhukhula ezinye So abantu nje ngamafithane yiwumbono abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcinele imali ngolwazi bona abalalo kodwa uzule ngalwazisisi njalo lentengo yakhona ayifinyelelwa ngumuntu wonke njompofu abantu abampofu bavele kabacabangila ngakho njalo kabazimajini besiba lalo lelo gold coin ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uzulu ayifinyelele nxa ukhunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars imali ethusa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o 800,000 kusiya phezulu ezim dollars asiyomali umuntu kazana njengoba la so yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems so ngamafithane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele
amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association
esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi kawa afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe kodwa abantu azana angeke baqoqe imali fika laphezulu yamadonga so ayinto nje abanikazi ithi lasabe sikhangele incinci indaba enambitha
asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo khanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2000 gold coins somaningi kakhulu so engxenye sebengarelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo because bona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars so ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zim dollars abengayisebenzisi khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi so kutsho ukuthi idollar laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamani njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi
ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington ngingusithandekile Mhlanga uhulumende Uhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijiyeneyo zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane isiqinti senkaya eMathebeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkaya isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena Gumede Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ndambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Stembiso Nyoni ngalolu daba.
Ngingaqalisa lakhi wenjani? Ukuthi ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo kube into enhle kakhulu but it was a battle it was a fight ukuthi kuze kube khona ngoba icompetition inkulu but siyambonga upresident wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs achona kangaka and then kai siqalise lapho okungela manzi khona and i-drilling rig yakho izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe ama-balls ngamabili ngamabili ngamabili.
Amawodi mangaki?
Amawodi angu-30.
30 amawodi.
Okuthi ukuthi ama-balls azaba ngu-60. Abela manzi amaningi.
Uhlelo lolu luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland.
Ye, luza hamba. Ye, ngizwangani kuthiwa i-district inye ngayinye izabe le drilling rig yayo. Okuthi ukuthi singaqeda enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona. Bangaqeda bese kuphenduka ngoba kusacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe le bowl ezinjalo ezideep. Senzele ukuthi abantu babe lamanzi. Amanzi iwahluphayo kakhulu. Ngoba ungakhangela lapha ungelamanzi, ungela infrastructure enjengamanzi, imigwaqo, i-transport, intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale. Lapho kulamanzi khona, abantu bayathelezela, abantu bayalima, abantu babe lezivuno ezingcono, balima imbita bathengise. Khona kuyana kuyancedisa kwi-economy yendawo. Obekusenza ukuthi inkayi ibe phansi kuswelakala kwamanzi ikakhulu.
Lo-ke ngudokotela Sithembiso Nyoni limuze exoxa lapho ekobulawayo lo Gayina Gumede Saidi owe-Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengela sifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo esigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially ayimathebelele nje ekhaya vote ikuthi abantu sebediniwe ngesikhiwa kuthiwa i-voter fatigue. Ngizwa abantu abaningi bekhuluma nge-voter apathy but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu nge-voter fatigue. Ngiqondale lo mbuzo lowo khona last week ngike ngafika eBinga. EBinga into enginanzelele ukuthi khona iBinga eBeni liya ilabantu abangu 3000 kuphela ababhalise ukuvota. Umbuzo nalo ngiyubuza abadala kuhamba ngathi kathi indaba abantu beyafunga ukuvota kulabantu abangaki la kulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in elections. Abantu sebediniwe, abantu abasha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi abantu abasha kathi sibazicabangela ukuthi bayenze nes-aid baphume ezibabe bephila kwenye indawo lapho abangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abatsha khona ngapha eduzane ngoba ababoni i-value or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi siyabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga. Okunye futhi sengunanzelelile
i-social media ngubambe umlomo khona lapho. Kuyini sibili okubonayo wena ukuthena na kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabile sifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngokwabo?
Kathesi nxa seZimbabwe lapha sikhulukhayele i-economic situation, i-economic situation kayivumi. Nga ngikhuluma ukuthi kayivumi, ngikhuluma ukuthi lathi nje abantu abayenza i-voter education. Uyeza umuntu esithi ngeke nje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhala isikuvota. Ngoba mina kade singayele ukuthi abantwana bangadla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke enhlelweni zokuvota then uzanaze ukuthi okwesibili ukuthi ama isile history eZimbabwe yama disputed elections ukuthi njalo nje iopposition yabe siye emacourt siyakulwisana labezekho ukuthi ukhetho luhama kuhle benika ama reasons abo athile all that information is information eku public.
Lo ke ngunkosi khona Dibithi owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqeba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo Mrs. Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.